manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumiguru 15 2019 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nechiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kodzero dzakanyanya kutyorwa nehuwandu ikodzero dzekuti vanhu vakasununguka kunge vachisangana vachiita maassociation vachiita musangano yatinoti freedom of association and assembly.
Ongororo yakaitwa neZimbabwe Human Rights NGO Forum inoratidza kuti hurumende ndiyo yakachikora kodzero dzevanhu zvakanyanyisa mugore ra 2018. Veruzhinji vokurudzira kuhumbwa kwemitemo yakajeka inoranga vatori venhau vanotadza kuita basa ravo nemazvo.
Munhu wese anogara muZimbabwe anokudzwa kuti idzinhema nekuti zvishukira every day. Mahosela ama Mohamed Musa akatoisa chisaini chekuti price inogona kutochinja usati wasvika patiu
mitengo yezvinhu yeramba yachikwira kunyangwe zimstats iri kuti zvave nani pane mwedzi mitatu yapfuura iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichouya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Sangano rembatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuri kunyanya kuitwa nehurumende. Pakodzero dzose dzakatyorwa muna 2018, sangano iri rinoti hurumende yakatyora zvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana. Rutendo Mavere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekuparura gwaro ravo rinonzi State of Human Rights Report Zimbabwe 2018 vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZimbabwe Human Rights NGO Forum vadzika maibere vati mumwaka uyu mapazi ehurumende ndiwo akanyanyotyora kodzero dzeveruzhinji vabere vatiwo kuremekedza kodzero zvinoda kuti hurumende zvipire mukuchengetedza kodzero dzeveruzhinji
Mumwaka wa 2018 tinoona kuti ma human rights violations mazhinji tingangoti zvikamu 72 kubva muzana aikonzerwa nemaitiro ehurumende zvichireva izvo kuti mashandiro ehurumende aya atingati mapurisa mauto nemamwe atinoti mamilitia groups atinoti anoshanda zviita kunge ari kuregerwa achiita zvaanoda nehurumende ndo vakanyanya kukonzeresa kutyorwa kwekodzero dzevanhu mugore ra 2018
vabere vati kodzero yakanyanya kutyorwa gore rapera ikodzero yekuungana kwevanhu vakasununguka vatiwo vanhu vakafa apo vaiita zvinhu zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo yenyika
so kodzero dzakanyanya kutyorwa nehuwandu ikodzero dzekuti vanhu vakasununguka kunge vachisangana vachiita maassociation vachiita musangano yatinoti freedom of association and assembly nekuda kwekuti ndogore rekuti mapurisa anga asingambodi kunzwa muchiti muri kuita musangano vaviri kana vatatu vakada kuungana panenge patone vasori vanenge vachida kuteerera kuona kuti ndezvipi zvamuri kutaura nezvazvo kuma NGO vaitumirwawo tsamba dzemathreats dzekunzi zvamuri kuda kuita musangano izvisiyanai nazvo kodzero yakanyanya kutyorwa ikodzero yeupenyu the right to life nekuti musi wa 1 August chaiwo vanhu 6 vakapfurwa nemauto
mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum amai Blessing Gorejena vatiwo kutyorwa kwekodzero munyika kwawanda zvakanyanya kupfuura makore mashoma apfuura
takakatyamadzwa mukuongorora kwedu mugwaro irori kuti chakange tichitarisa namba neuwandu hwekutyorwa kukodzero dzevanhu nguva pupi pupi yatakatarisa iyi kubva ndingangoti 2017 kusvika 2019 uno chatova panhamba iri pamusoro kudarika zvatanga tiri tichienzana nemakore apfuura.
Amai Gorejena vatiwo kuti Zimbabwe ibudirire mukuchengetedza kodzero dzevanhu, hurumende inofanirwa kuona kuti yaremekedza kodzero dzemunhu wese pasina kutarisa kuti abuda mumba maani.
Hurumende ndoine yandingati primary responsibility, atinoti majuti bhiyera aya ekuona kuti vagari venyika vainjoya kodzero dzavo. Saka zvimwe zvataona muripoti yedu yatabudisa iyi hazvisi zvinhu zvokuti zvinoda mari, zvinhu zvokuti vanongoregedza umwe uno vanhu veinjoya kodzero dzavo.
Asi mumwe wechidiki mubato reZANU-PF vachafadzwa Mugwadi vati kunyange hazvo vanhu vaine kodzero munyika, kodzero idzi dzifanirwe kukanganisa mafambisirwo ebasa munyika. VaMugwadi vati magwara anoburiswa aya haana maturo ose.
Chinhu chavandingangoda kuti vanhu aveNGO Forum vatibvunzisisi vanyatsotitsanangurira ndechekuti maraitsa aya kana kuti kodzero idzi dzanongovako here zvisinei nekuti choro mukanzi namapurisa musaita mademonstrations kana kuti musaita marallies nekuda kwezvikonzero zvakati zvakati. Vematarezi mhosva moendai ikoko nenyaya dzenyu kuti haa tarambidzwa vematarezi mhosva voti azoshuwa zvikonzero kana kuti marizin dzapuwa nemapurisa akakodzera kuti musatenderwe kuita mademonstrations yenyaya kana ratidzero dzenyu nekuti munowanzodziita nemhirizhonga. Imoti toramba tichienda mberi togara mumatara kurambidza moda kufamba motema mapurisa kupisa motikari dzemapurisa. Vari kuzvinyorawo here veNGO Forum ivavo maripoti ava vari kutaura kuti hurumende yakatyora kodzero dzevanhu. Vari kunyorawo here kuti mota dzemapurisa dzakatsva, which means vanhu havaityora kodzero dzendikiri dzemapurisa uye vaityora mutemo wehurumende? Vari kuzvinyora here?
Zimbabwe Human Rights NGO Forum inotiwo hurumende inofanirwa kuumba hwaro hwenhaurirano nezvizvarwa zvese zvenyika kuona kuti bumbiro remitemo yenyika yaremekedzwa, kugadzirisa mitemo inotyora bumbiro remitemo yenyika, kuona kuti vese vanokanganisira vamwe vamiswa pamberi pematare vachitongwa nemhosva dzavanenge vapara, uye kusimbaradza dzidziso muvanhu pamusoro pekodzero dzavo. Masangano anorwira kodzero pamwe nemamapata anopikisa akapomera hurumende mhosva yekusaremekedza kodzero yeupenyu pakapfurwa vanhu nemasoja muna 2018 mushure mesarudzo, izvi zvakaitika zvakare muna ndira gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kambani yeFood, Seed and Grain kana kuti FSG nasi yaramba kuti yakabhadharwa mazana mana emamiriyoni emadhora ekuAmerica sezvakataurwa nevamwe vakuru vakuru mubazi rezvemari. Kambani inoti yakabhadharwa nemaRTGS pamwe nematreasury bills pafotireza yose yayakatengera hurumende pachirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vakuru vakuru mubazi rezvemari vanosanganisira Accountant General vaDaniel Muchemwa, Principal Director Budgets vazvine chimwe churu nevamwe vakaudza paramende kuti FCG nemamwe makambani aitengesera hurumende zvekurimisa pasi pezvirongwa zvakaita sePresidential Input Scheme neCommand Agriculture ainge abhadharwa nemari yekuAmerica. Asi mukuru weFCG vaSteve Moland varamba izvi kukomiti yeparamende inoona nezvekurima vachiti vakabhadharwa TGS dollars nema treasury bills.
Can categorically state we never received even
atinombogara tawana kana $1 kubva kuhurumende. Mari yese takaipiwa ari ma RTGS nema treasury bills yaive 20% ma RTGS imwe yese ari ma treasury bills.
Sachigaro vecommittee iyi vaJustice Mayor Wajajena vaudza vaMoland kuti vaunze kuparamende umbowo hunoratidza kuti vakabhadharwa nemaRTGS nematreasury bills. Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti zvingave zvinhu zvakashata chose kana vakuru vakuru vebazi rezvemari vakanyepera paramende pamusoro penyaya iyi.
It means we have been relying on the false hope yekuti kana uchifamba mutown unu nungo chiti aiwa at least kuni Ministry of Finance ainga daru ishisanga nisukwani surwitu kwa nima politicians. But kuona kwenye kuona kwangu kwa zunezi nituko kuti tanga tine dambu zgoi kuti tanga chichitari la corruption hiri nyaya ima political leaders alikuyeta ma government ministries. But nyaya yacho zunezi ya kupinda uma technicians arumu ministry, which means we have a very serious problem ku Ministry of Finance.
Sachi garo we committee ya paramende inona nezugushaniswa kwe marie urumende vatendai biting vaka zisa nezuro kutiva kuruwa kuruwe kubazirejo mari pamwenewe ku RPZ vacha bunduruzwa zvekare svondorinouya pamusoro penyaya iyi nedzimwe dzineche kuita nenyaya dzekurima munyika. Zvichakadai vaMoland varamba kuti vane chekuita nekambani inoita zvekuiga vanhu yeFCG sezvakataurwa navachuru navamuchemwa vachiti kambani yavo haina kutombogara yaita zvekuviga vanhu. Vachiwo zvitevera kutaurwa kwakaitwa nyaya iyi zvave kuita sekuti kambani yavo inoita zvechitsotsi vachiti kambani yavo inoita basa rayo pachena.
Construed by many people and put in the newspapers that these projects
zvakatoburitswa mumapepa nawo kuti zvese zvataiita zvaiitwa nekambani inoita zvekuviga vanhu zvinove zvisizvo. Zvinoita sekuti zvese zvataiita zvakange zvisina kururama uye izvi zvakasvibisa zita redu.
Got up to no good on these programs, which is just not the case.
Vaendera mberi vachiti kubvira muna 2016 kusvika pari zvino kambani yavo yakaendesa fortreza yese yaidiwa nehurumende pasi pezvirongwa zvepresidential input scheme zvakanangana nechibage nedonje. Vatiwo kunyange hazvo vakatotanga kuendesa kuvarimi fortreza yemwaka wa 2019 na 2020 vanoda mari yekunze kuti vakwanise kugadzira fortreza inokwanira munhu wese. Zvichakadai vakuru vakuru vemamwe makambani anogadzira fortreza anoti Windmill, ZFC pamwe neSebo Chemicals vanoti vanokwanisa kugadzira fortreza inokwanira munhu wese munyika kana vakawana mari yekunze inokwana. Mukuru weWindmill George Rundogo vauza komiti yezvekurima kuti vanokwanisa kugadzira fortreza yakawanda kana vakawana mari yekunze. Vatiwo pari zvino veruzhinji havasi kukwanisa kutenga fortreza pachavo vega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuSudan vatambira nemufaro kugadzwa kwaAmai Nemat Abdallah semudzimai wekutanga kuva mutongi mukuru wematarezi mhosva kanova kekutanga munyika yechiArab. Vaimbo vachipanga mazano chikuru chemutungamiri weAmerica vaDonald Trump munyaya dzeRussia neEurope amai Fiona Hill vakataura nezuro pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvekusora vachiti vaipikisa zvikuru kubviswa kwevaimbova mumiriri weAmerica kuUkraine amai Mari Yavanovich.
Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats rinoti mitengo yezvinhu kana kuti consumer inflation mumwedzi mitatu yapfuura iri kukwira hayo asi kwete zvakanyanyisa sezvainge ichimboita. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti izvi hazvina zvazvinoreva nekuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba muru munyika. Muna chikumi mutengo wezvinhu kana kuti consumer inflation wainge wasvika pazvikamu makumi matatu nemapfumbamwe nezviga zvitatu kubva muzana kana kuti 39.3%. Muna chikunguru wakange wave pazvikamu gumi nezvisere nechiga chimwe chete kubva muzana kana kuti 18.1%, uchizodzika kusvika pazvikamu gumi nezvinomwe nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 17.7% muna nyamavhuvhu. Ko izvi zvinorevei chaizvo? Tabvunza muzvina bhizimisi vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda.
Kusakwira kwezvinhu ndiri kutiratidza kuti vanhu zvinongova havachatonyatsotenga kuti mari dzacho hakuna. Saka even ari kutengesa wacho uyauya anopedzisira apererwa kuti havacharambi chikwidza zvinhu. So even kachikwidza hako hasi kuchatengwa zvinhu zvavakutengesa. Saka ndokwatinenge taakusvika pakuti vanhu vaya vari kutengesa vakuzoona kuti ukaramba uchikwidza zvinhu makastoma acho mari yacho inobva kupi. Munhu anopedzisira angoprioritiza atinoti mabasics aya ekuti akaona hupu nepiyo zvimwe zvakawanda wana zvana majarini munhu anenge akuita plan yekuti aiwa ndakuchaga hako kana mambaira kana madhumbe kana kugadza chipota haya nezvimwe zvakadaro zvekuti chinhu zvakaita sechingwa price yekwasaramba ichikwira asi vatenga kuti vanodzikira pakuti vanhu vanoti chingwa takuita imwe plan yatinoti substitute product
asi vaimbova gurukota rezvemari vatenda ibiti vanovavo mumwe vatedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vanoti sangano reZimstats harisi rekuvimba naro
munhu wese anogara muZimbabwe anokuudza kuti idzi nhema nekuti zvizvikwira every day mahosela amahomed musa akatoisa chisaini chekuti price inogona kutochinja usati wasvika patiyo zvinhu zviri kukwira hamazodikamwa iko zvino chingwa chaakuita $12 vamugabe vakachisiya chiri $1 so things are raising ende chinonyanyorwadza apa inyaya yekuti fuel mafuta ari kukwira every week but nokuti transport ndone recente economy zvinhu zvese zvinobva zvatokwira saka zvinhu zveZimstart hazvina legitimacy hazvina credibility.
Mashoko aya atsimirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Chekutangisisa tinoda kuti tijekese kuti makaona zviri kui atingati maformal price or inflation numbers nezviri kuitika paground zviri kuita sekunge kusiyana tiri kukonzeresa kudaro ndechekuti makaona economy yemuZimbabwe ya highly informalized about 95% yeZimbabwean economy yamaoko atingati informal sector operators saka zvizhinji zviri kuitika in terms of my economic activities zviri kuitika iko ku informal of which normally ma formal inflation numbers ano atinopiwa neZimstart haakwanisi kunge achiba capture zvinenge zvichiitika ku informal economy ndosaka muri kuona kuti hongu formal segment zvinogona kunge chichokwadi kuti paita a slowdown yekukwira kwezvinhu but zvezvinji zvokuwanikwa kuinformal kunee ndokuri kutengwa zvinhu navanhu vakawanda ende ikoko vazhinji vacho vari kutodhimanda kunge vachibhadharwa nemaus dollars
vabiti vanotiwo hurumende inofanira kudzosa urongwa hwekuti vanhu vaudzwe kuti inflation yepagore inenge yasvika papi kana kuti annual inflation
mapepa muri kuverenga iwayaya haasi kuburitsa inonzi pachirungu annualized inflation. Annualized inflation ndo inflation yegore rese, ndo aggregate inflation yegore rese, ndo yakakosha iyoyo. Iyoyo ndo inoratidza kuti zviri kunyanyokura sei because iyoyo 70% uri kuiapplya pane chimwe chinhu chihombe, so vari kuhwandisa chihombe.
Hurumende yakanambidza kuburitswa kweannual inflation iyi muna chikumi apo yainge yasvika pazvikamu zana nemakumi manomwe nemashanu nezviga zvinomwe kana kuti 175.7%. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muBotswana zvinoti zviri kuona bato riri kutonga munyika iyi reBotswana Democratic Party kana kuti BDP richikunda musarudzo dziri kuitwa svondo rinouya. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vanobva kuZimbabwe vari muBotswana vanoti bato riri kutonga munyika iyi richakunda musarudzo dzichaitwa nemusi wechitatu svondo rinouya. Bato reBotswana Democratic Party kana kuti BDP riri kukwikwidzana nemapato anopikisa anoti Umbrella for Democratic Change Alliance for Progressives uye Botswana Patriotic Front iyo yakaumbwa nevaimbi vemutungamiri wenyika iyi vaseredza Khama Ian Khama. BDP iyo yanga iri panyanga kwemakore makumi mashanu nematatu kubvapo Botswana yakaona kuzvitonga kuzere mugore ra1966 inorombidzwa nevazhinji pasi rose nepamusana peutongo hwayo hwejekerere. Nyanzvi munyaya dzemitemo uye vachidzidzisa paGaborone University College of Law vachaos kungwengwe vanoti hazvizi nyore kuti BDP bviswe panyanga.
MaAfrican countries zvakati womei kuti bato rakatungamira rusununguko munyika ribviswe pachigaro. Zvinotinetsei ndisamvina kumazhinji kozona kuti mahondo kuti ibve zvinotinetsei saka tokona kuti asawo BDP munzira iyoyo kuti ingabviswa zviri nyore rekauti pano tova nemutsudzuru dzutsuru.
vakukwengwe vanotiwo mapato anopikisa muBotswana ari kutadza kukwezva vanhu nekuti ari kuvimbisa vanhu zvinhu zvitori kuitwa neBDP.
Zimbabwe ndingati kwatiwa neculture yecorruption yekuti chero munhu baanenge ari anengoti vamaregai ndibe ndikasike kutora zvinhu mbudzi inoramira payakasungirirwa. Saka munowo zvathat culture of corruption haisati yava deep seated inenge kudai iri kutanga zvakati siyanei. Saka muno ndoraso kuti transparency and accountability achiri ma aspects achiri kukosheswa chaizvo.
VaAlois Musonza avo vanoita basa rekusona mudhorobha reFrancistown vanoti mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vanofanira kupiwa mukana wekuenderera mberi vachitonga nekuti vanoziva kugara nevamwe zvakanaka.
Ndinoshuviro yekuti iyeye angorambadi aripo pachigaro because kuda kuti zvinhu zvichinje vamwe vanenge vachichema kuti aiwa apa vanokanganisa panokanganisa but pane pamwe unenge uchiona kuti apa zvinhu zvakaudi aita zvinhu zvazvadi zvachinja zvinhu because tikatarisa vanhu vaishinda kumamaini zvakawanda vamwe vanenge vanga vatoinvesta kutoti vana vavo vari kupinzwa zvikoro chichi vakapirwa nemabasa because zvinhu angoshanda nezvaunoziva pane kushanda nezvausingazivi.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvara Joelin Senganegavi vanoti vamasisi nebato ravo vakachinja maitiro aiitwa panguva iyo vakama vaive panyanga munyadzi kushungurudzwa kweavo vanga vasina magwaro ekufambisa.
Ini ndoda yamasisi nekuti masisi akatiita zvakanaka kuti maZimbabwe tive nemapemiti uye takagara zvakanaka tenyai kubatwa batwa nemapurisa mabva masisi paakapinda wangoti vanhu kwanisi vanhu vaZimbabwe ngakwasitora mapemiti vachiitwa zvakanakawo kuti vagare zvakanakawo sezvo tiri vanhu veukama tiri maneighbor countries.
Vachitsigira mashoko amuzvari Senganegavi, chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamuka inyama mudhorobha reGaborone vaSamson Gunda vanoti dai zvaibvira vapiwa mukana wekuti vapindire musarudzo dzemunyika iyi kuitira kuti vave nechokwadi chokuti BDP inokunda.
Kuti masisi ahwine because he looks like he's a young leader, educated, he looks like having vision. Saka he's supporting nyika dziri around Botswana. We like him. Vanhu vaye dipotwa almost every day. These days now he understands the problem next door. Saka he's a better leader. Ngato dai taitenderwa kuti vhura taitovhotawo tichitomusupport.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chavane ugaro wenyika iyi vaimanywe tambauka vanoti vanoona BDP yakafanira kupa mapato anopikisa mukana wekutonga nekuti yachipererwa nemazano.
Ndine degree, ndine qualified lecturer asi handisi wana basa. Tuesday back 5500 something wakagraduate vari kuende BDP want to rule nekuti ngapamwe chance tione you should not fear change. Toti tichinje nekuti chinoitika mupenyu kuti wakasika change uri munhu hakuna kwaunoenda.
Kubva kuumbwa kweBotswana Land Protectorate mugore ra1889 sarudzo dzekutanga dzakaitwa munyika iyi muna 1921 pasina kuumbwa sangano reEuropean Advisor Council iro raisabvumidza vanhu vatema kuti vapindire musarudzo. Asi zvinhu zvakachinja musarudzo yakaitwa muna 1965 apo BDP yoyaizikanwa nerekuti Botswana Land Democratic Party yakakunda munzvimbo makumi maviri nesere kubva mumatunhu makumi matatu neimwe dzakakwikwidzwa. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vamwe vanhu vanoti panofanira kuva nemitemo yakajeka nekuti vatori venhau vanotadza kuita basa ravo vanotrangwa zvakaomarara. Tinodzokora zvakare, vamwe vanhu vanoti panofanira kuva nemitemo yakajeka yekuti vatori venhau vanotadza kuita basa ravo vanorangwa sei. Itaurai Shava anoti panyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano wekunzwa mafungiro everuzhinji waitwa muBulawayo nhasi nekomiti yeparamende inoona nezvekubudiswa kwemashoko. Segaro ziva, vatori venhau vapinda mumusangano uyu vati vanoda kuti bhiri reZimbabwe Media Commission Bill ribudise pachena kuti vatapi venhau havafanirwe kusungwa apo vanenge vatadza kuita basa ravo nemazvo. Asi mumwe mugari vangonidza shekodoke vati kuna vamwe vatapi venhau vanoresva kuita basa ravo nekuzviitisa vakati zvakakosha kuti pave nemutemo unobudisa pachena kuti vanoita izvi vanorangwa sei.
Chandinochemera kuti hurumende ngaise mutemo wekuti pane majournalist asingaiti basa rakanyanya rakanaka futi tsvagiridzo yakakwana ngavaipiwe nezvirango zvinotovayeuchidza kuti ndikasaita basa rangu zvakanaka ndikaparadza upenyu hwemunhu a penalty is waiting for me. Ndo maoniro angu.
Murongi wa mabasa, Musangano Remedy Alliance of Zimbabwe, Wanaijo Nyamutumbu, Watsini Ramaonero Ekuti, zvakakosha kuti vatoriwe nawo, vakwanise kuzviongorora pachavo vega, pasina kupindira kwemapurisa.
Isu taogasa vatori venhau tinokwanisawo kuzvicherechedza nekutarisa nekuongorora maitiro atinoita basa redu zviri maringe nemitemo yedu savatapi venhau, mitemo isina hudzvanyiriri kana kuti mutemo usingazoita kuti matapi venhau vavhunduke vatye vaite basa ravo vachizotyira kuti pada vangazotorerwa matano asiri maringe kunyamwe nemubumburo wemutemo wenyika.
Nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko vasettlement Chikwinya vati vari kufara nemafambiro ari kuita urongwa hwekunzwa kubva kune veruzhinji.
Vatapi venhau kunyanya vari kuburitsa nyaya yekuti havadi kuti pavanenge vachiita basa ravo kana vachinge vakanganisa mukutongwa kwavo vange vachisungwa, iya inonzi criminal procedure. Vari kuda kuti pange paine boka ravo ivo vatapi venhau rinokwanisa kuvapa mitemo yakaringana nematadziro aanenge aita.
Zimbabwe Media Commission Bill ndemumwe yemitemo mitatu inovandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Shava.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri, china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona, chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Tara na Nigel ndiri kuHarare.
Taurai tinzwe mukoma Nigel, kwakamira sei kuHararo?
Zvino zvinomira zvakanaka.
Mm-hmm.
Every week maprize ari kukwira. Kune measures wese nyangu mabhondi acho yayo uchida kuti unomatsvaga mubhengi hauma wani kuti stoma wana kuwane mari wakuchadzwa incentive 100% kuwane mari iyo yako iri mubhengi. You can imagine prices almost every week, my shops, they are increasing their prices. Most of my shops here in town, they are taking their prices in US dollars. Then they will just use the current black market exchange rate.
Mm-hmm.
For someone earning our local currency, it's not sustainable at all.
Saka imi muruku zvigona sei mukoma, muruku bata mabasa api imomo?
Struggle kuti rimo takutongogarira kuti ngosinyika yedu bati zvina zvinomira zvakanaka.
Muruku taura na Godfrey ndiku Zimbabwe kuBrua.
Taurai tinzwe mukoma Godfrey, kwakamira sei panyaya yemitengo kuBrua?
Sisi mavhezi zvinhu zvakaoma kuno. Takushaya kuti tingativhire kuti. Nekuti kwese kwese tikati tiende south kuno urayo. Saka takungogara chete kuti nekuti inyika yedu bati hazvino hazvina kumira zvako. Kuti ndirarame yemwedzi yose chaiwa because inoshanda mumari. Bati kuti mari yandinoda kuti ndirarame nemhuri yangu zvinenge zvichida kana pamwe ikaita 1500 ndokuti ndikwanise bati ezvino ezvino hatichazivi zvokupinda muchitoro. Ndakutomhanyira zvokumamaketi kunosvaga magokoko chaiwo. Gokoko unoriwana riri $55.
Gokoko chii hanzvadzi?
Gokoko kureva kuti chibage ibhaketi rechibage unoritenga riri $55 unogaisa $10.
Kuitira kuti mukwanise kuwana hufu kumba.
Kuti uwane hufu kumba. Shuga, kana zveshuga zvave zvepressure kuti kuti ukawana shuga hazvisaiti zvinani kuti uwane hufu chete. Kutosvaga svaga zvimakabheji kabheji.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri musakanganwe, chirongwa chevechidiki cheThe Connection chamunopakurirwa naMike Hove apo achinge achitaura nevechidiki nezvekodzero dzemwanasikana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Nokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. kuizika disen.